manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechina mbudzi 16 2017 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurukuro dzekuti mutungamiri wenyika asiye basa dzoenderera mberi pakati pemauto navamugabe kuState House. Imwe nhengo yeZANU PF Vanik Mangwana vanoti zvakaitwa nemauto zvakanaka chose. Ii ndiyo mimi emisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhaurirano pakati pemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nevakuru vemauto dzinonzi dziri kuenderera mberi kuState House asi pasina kuwirirana panyaya yekuti vaMugabe vachienda pamudyandigere. Vamugabe vakachengetedzwa nemauto vari kumba kwavo kuBlue Roof kuBorodo uko mauto anzi aramba kuenda kunoita hurukuro vachiti vanoda kuti vamugabe vauye kuState House nekuti imba yavo haisi imba yehurumende. Nyaya yavamugabe yekuramba kusiya basa inonzi yave kupa kuti vamwe mubato ravo reZANU PF vatange kutsvaga kuita hurukuro nemapato anopikisa kusanganisira MDCT neMDC inotungamirwa navaWashman Ncube kuti matare ose avote kuti abvise vamugabe pachigaro zviri pamutemo kana kuti impeachment. Vanozivikanwa nekuti Team Lacoste muZANU PF vanonziwo vari kuda kutanga kuti matunhu ose ati haachada kuti vamugabe vatungamiri bato reZANU PF. Misangano iyi inonzi inogona kutanga kana mangwana chaiwo. Vamugabe, General Constantino Chiwenga, vaKembo Muhadi, vaSidney Sekeramai nevamwe ndivo vanonzi vapinda musangano waitwa nhasi uyo. Asi vanonziwo vambopindazve mune mumwe musangano nenhumwa dzabva kuSouth Africa dzakatumwa navaJacob Zuma vanoisa chigaro weSADC. Studio 7 haina kukwanisa kubata nhumwa dzavaZuma idzi. Asi mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge.
Munoona vaZulu, chekutanga chiripo inhau yekuti hakuna munhu, hakuna mutungamiri anobva pachigaro nenzira iyoyi anobva asina kumbobvira aitawo tunharo. Zvinototi zvinetse, anofanira kutomiramirawo achiita nharo. Ndoo kuti nhaurirano dzacho dzinge dzichiita kuti zvaanenge achida iye zvinge zvichizenge zvichigonangana kunge zvichitevedzwawo nekuti haungonzi chibva wobva watobva nyange zvikawo masei. Ndosaka makazoona vana Laurent Gbagbo vakatozoita zviya zvekutozopindirwa nemauto kwaakutozozvuviwa kwaakukandirwa kwakadaroko. Ndinodayira kuti vamugada havadi kusvitswa pachinhano chakadaro uye mauto haasi kudawo kuvasvitsa pachinhano chakadaro. Saka semunhu mukuruwo zvaigona kuvabatsira kuti mukutaurirana kwavari kuita kana zvinhu zvekusiya masimba vange vachisiya masimba mune zvakanaka. Nhau yekuti vamwe vari muLacoste faction vangade kuenda kumatunhu akasiyana siyana eZANU PF vachitaura nyaya yekuti paitwe mavote of no confidence yekuti vamugabe vasiye basa. Nderimwe gwara ravanokwanisa kuita asi gwara iroro rinonetsera nyaya yekuti vakanzi vasiye basa ku pati kwavo handi kunzi vasiye basa kuhurumende nekuti kusarudzwa kwavo kumusangano wavo nekusarudzwa kwavo kuti vaive mukuru wehurumende kana kuti mukuru wenyika. Zvinhu zviviri zvakatosiyana, hazvinyanyofambidzana zvazvo. Saka vanogona kuita izvozvo asi handifungi kuti zvinonyanya kuvabatsira. Vakada kuti vaende kudare remakurukota, kudare reparamende, vanogona kuita izvozvo zvavo asi vanenge vakuita pachirungu inenge ichinzi risk iyaya nekuti zvinobuda ikoko zvikasatsigirana kana kuenderana nezvavanenge vachida iwo zvinenge zvatoparara
vanhu ava vachafa vakashanda vose zvakare here
apa pakutonetsa ndakataura ine vazulu ndikati kana tatosvika kwatasvika ukuko ndokunonzi kwamvura yacheka makumbo chato chakutariswa apa yagura muchato yatonyaya yegupuro rekuti gupuro rinofamba sei
Nyanzvi mnyanzvi zvematongerwo enyika vaJoy Mabhenge vachitaura vari parunare muPretoria, South Africa. Zvichakadaro imwe nhengo yebato reZANU-PF vaNick Mangwana avanove zvakare sachigaro webato iri muBritain vanoti zvakaitwa nemauto zvekumbotora masimba zvakakodzera nekuti panga pasvika nyika panga pakaoma. VaMangwana vanoti chiitiko ichi hachifaniri kunge chichiitika asi nekuda kwezvanga zvoitika mubato reZANU-PF mauto akaona zvakakodzera kuti apindire. Vanotiwo kunyange hazvo mauto akatanga akanangana nebato reZANU-PF akazoonawo kuti zviri kuitika izvi zviri kubata nyika yose. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMangwana pamusoro penyaya iyi.
Chiitiko ichocho hachisi chiitiko chachifanira kuitika asi nekuti mubato rangu reZANU-PF manga muine kukwikwidzana nokunetsana nokupishana pishana kwakawanda pachinhano chokuti vanhu vatarise nyaya yekugadzirisa mamiriro ezveupfumi hwenyika vana havana mabasa musangano tatiri kungotukana vana muvanhu havana mari Mabhenga asi kupa mari isu tiri kungotukana tiri kufamba kubva kuprovhinzi kuenda kuprovhinzi tichitukana kana tapedza izvozvo totsvaga imwe rizeni yekuungana futi kuti titukane svondo nesvondo tinoti tichidaro kana pese patinotukana taitukana kunyange napakati pevhiki tounganidza zvaunga nemhomho yavanhu totukana pakati pevhiki vanhu havasi kumabasa ikonomi yedu yogombegwa izvozvo ndo zvakaita kuti mauto ati imimi vekupolitics munenge hamusikuza zvamuri kuita chimbomirai tione kuti tokubatsirai kuti mugadzirisane kana kuti zvizvozvo chiitiko ichocho chinoita kuti imi mubengenuke muone kuti zvinhu zvinogona kushata kana kuti patiri pakashata
saka tingati here vaMangwana zvakaitwa nemauto zvakangonangana nebato reZANU-PF
hongu zviitiko zvekuZANU-PF asi zvinobata state tingangoti mozobatanidza nezvakataura major general Sisiso Moyo zvakare ipapo vanotaura nenyaya yezveupfumi hwandataura kuti upfumi uhu nekugadzikana kwavanhu hwanga huchivhiringidzwa nezviitiko zvekuZANU-PF hongu zveupfumi nezvestate asi zvanga zvichiafektwa nezviitiko zvekuZANU-PF nokuti kwanga kusina yatinoti harmonized position on matters kana pasina harmonized position on matters zvinopa impression yedysfunctional government or a government at war with itself izvozvo zvagara zvinoafekta both domestic neforeign investment saka mauto vachiona izvozvo vakati haiwa izvi hazvichagari zvakadaro apa taakupindi kana zvinhu zviri pamuchechetere hatidi kuona mauto achipinda munyaya dzokutongerwa yenyika chishuwo chemunhu wese kuti mauto haapindire zvokutonga matongerwo yenyika asika apa vakaacta sefire brigade kuuya kuzodzimura moto havana kuuya kuzobatidza moto
sachigaro weZANU-PF mudunhu reBritain vaNick Mangwana vari parunare kuBritain naJonga Kandemiri weStudio 7 Vari kutungamira mubatanidzwa wePeople Rainbow Coalition varizve mukuru weNational People's Party Amai Joyce Mujuru vanoti rusununguko chairwo rwenyika runouya chete kuburikidza nesarudzo dzechekerere. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare, Amai Mujuru varamba kutaura zvavanofunga pamusoro pezvakaitwa nemauto, asi vakati veruzhinji vari kutarisira kuti pamedzisiro yezviri kuitika munyika, munhu achatungamirira anofanirwa kupiwa masimba kuburikidza nekuiswa pachigaro neveruzhinji.
Nyangwe chiine chii zvazvo zvikaitika, vanhu vari kutarisira kuti munhu ngaavepo nenzira yekuvhota murunyararo asingatye. Asingatyisidzirwe nokuti vanhu vakatambura vakawanda. Hatingataure kutambura kwaiye zvino chete, tingade kutambura kwemakore akawandisisa ane vakapera vakaenda nevachiripo vamwe nhasi.
Amai mujuru vati zvizvarwa zvese zveZimbabwe zvinofanirwa kupuwa mukana wokunonyoresa kuvhota pasina kushungurudzwa kana kubvunzwa mibvunzo nhando.
Ngativeika nenzira yekuti munhu wese ari kugona kuenda kunonyoresa, manyoresero iwayo ngaive akatsarukana negwara kwaro, kwete zvimwe zvatiri kunzwa izvo zvekuti waenda kunonyoresa unobvunzwa, wonzinyi woshungurudzwa. Kwacho kuri kufanirwa kunonyoreswa, zvekunonyoresa zvacho zvinononoka kusvitswa. Mombonzi zvinotangwa nezuva rakati zvorega futi kutanga, mozonzi zvichapera nezuva rakati, ko mambodii kutanga nezuva rakakodzera? Mambo opa here tsananguro dzidziso yekuti vanhu vakwanise? Hazvi zvekuvanza vanza izvi. Upenyu hwevanhu zvakafirwa nevanhu izvi, zvakatamburirwa nevanhu vakarasikirwa neupfumi hwavo mukurwisa rusununguko rwenyika ino iyi. Zvina basa kuti wanga uri mutema kana muchena, kana wanga uchibva dunhu ripi, kana unotaura mutauro upi, vanhu muZimbabwe vakatambura kuti nhasi tigone kutaura zvatiri kuita izvi vanamai mujuru.
Amai mujuru vakurudzirwa kubatana kwemapato ese, vedzisvondo, vashandi, vadzidzi neveruzhinji kuti kuitwe hurukuro yekuti Zimbabwe yofambira mberi sei. Amai mujuru vaudzawo vatori venhau kuti kubva mauto zvaatanga kutonga munyika nechipiri havana ruzivo kuti chii chiri kuitika. Kunyange hazvo kuri kutaurwa kuti kungangoita hurumende yomubatanidzwa ingangosanganisira ivo vati hapana akambotaura navo nezvenyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Zvichakadaro, nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe semunhu mukuru vangadai vakasiya basa kare kare, uye dai utongi hwavo hwaive hwakanaka vangadai vasiri mumatambudziko avari pari zvino. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare, amai mujuru varamba kutaura zvavanofunga pamusoro pezvakaitwa nemauto, asi vakati veruzhinji vari kutarisira kuti pamedzisiro yezviri kuitika munyika munhu achatungamirira anofanirwa kupiwa masi.
Tine urombo vateereri, tichaedza kugadzirisa nyaya yedu iyo yanga ichibva kuna Godwin Mangudya. Asi iko zvino regai timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare repamusoro-soro muCambodia raparadza bato rinopikisa hombe remunyika iyi mumutongo unogona kusimbisa kubatwa kwemasimba nemutungamiri wehurumende vaHun Sen. Mutongo wanhasi uyu, uyo wadzikwa nevatongi vedare iri vapfumbamwe, varambidzawo kushanda kwenhengo dzebato raparadzwa iri reCambodia National Rescue Party zana negumi nesere kuita zvematongerwo enyika kwemakore mashanu anotevera. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kuda kuti shanduko dzemitemo ine chekuita nemitero dzitambirwe apo vanosangana nhasi nenhengo dzeparamende dzebato ravo reRepublican Party. Munguva pfupi inotevera dare reHouse of Representatives dzinenge dzichitarisirwa kuti dzinge dzichivhota kutambira kana kuramba mutemo uyu. Iko zvino tochidzokera kunyaya yedu ina Godwin Mangudya achitaura nezvenyanzvi dzezvematongerwo enyika idzo dzinoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vangadai vakasiya basa kare.
Nyanzvi dzinoti kunyange dai vaMugabe vasina kubviswa pachigaro nemauto, ivo pachavo vava mutana anofanira kunge ave pamuhandigere. Dzinotiwo utongo hwavo pamwe nemaitiro emudzimai wavo amai Grace Mugabe ndiwo havasvitsa pavari nhasi. Vavekezela gumbo veZimbabwe Democracy Institute vaudza Studio 7 kuti vaMugabe vasvika pavari nekuti vakatadza kuita zvinotarisirwa nevanhu vakura saivo. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimiririra vaVivid Gwede vaudza Studio 7 kuti vaMugabe vapinda mumadhaka nekuda kweutongo hwavo hweumbimbindoka.
Vano veZimbabwe vazhinji vangu vachiti hamuna utongi hwejekerere muno muZimbabwe, vachiti hamuna zvido zvevanhu muno muZimbabwe, asi kunonzwa izvozvo zviri kubvazve kutaurwa nemavoveteran zvichiratidza kuti vanhu vazhinji vari kuinda vachisunura, hanzi vana veimbwa havasunuri musi umwe, vamwe ndo vanozoonawo nerimwe zuva. Asi kuti zvinonakidza chose, zvinofadza chose kuti vana veZimbabwe vari kuinda vachiona kuti zvido zvevanhu zvinenge zvadzorerwa kumashure nekuda kweutongi hwatiri kuona muzuva ranhasi.
Vatiwo nyaya yekutadza kurayira mudzimai wavo ndiyo imwewo yaita kuti vapandukirwe nevamwe vavo vemuchiuto.
Ivo vachi vari mutungamiri webato rezanupefu zvinoratidza kuti vanofanira kunge vari ivo vatingati muenzanisi, mutongi gavamaenzanise webato irori, asi tinoona kuti ivo vatori nesaidhi ravava, vatori nekwa kutoti iri ndo zvandiri kuita. Ndingangoti bato rechikamu cheG40 ndo chavari kuita, zvekuti ndo chavari kunge vachidzikina nacho ivo nemudzimai wavo.
Vagwede vatiwo vatungamiriri vanotonga zvakanaka havasangani nematambudziko seava Mugabe, nekuti vanosiya zvigaro vachadiwa. Vamwewo vanoongorora zvematongerwo enyika vamasimba kuchera vanotiwo kunyange hazvo vaMugabe vange vari kudiwa mubato ravo reZANU-PF vakamukirwa nekuti vakatadza kugadzisa zvikwata zvairwisana mubato iri. Mubato iri mange mave nekurwisana pakati pechikwata cheTeam Lacoste chinotsigirwa nevakadzingwa basa semutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nechimwe cheG40 icho china amai Mugabe vaSevia Kasukwere navaJonathan Moyo. Vose vanhu ava vakachengetedzwa nemauto pari zvino kudzamara vaMugabe vabvuma kusiya basa. Vakuchera vanoti nyaya yekutsigira chikwata chemudzimai wavo vachidzinga nhengo dzeLacoste ndizvo zvaita kuti vabvutirwe masimba nemauto.
Saka iko ndo mauto kupindira kwaaita chimbambaira chaakungoputikira umwe newacho kumeso ndichireva vaMugabe, nekuti mauto anga agara achingopindira pindira mune zvematongerwo enyika asiri kutsiurwa, nekuti vaitsigira musangano weZANU-PF vachituka vamwe vemapato anopikisa.
Vatiwo dai utongo hwavo hwange hwakanaka vaifanira kusiya basa vega, kwete kutandaniswa. Mutungamiri werimwe bato rinopikisa vaiLaster Chikanga vatiwo dai utongo hwavaMugabe hwainge hwakanaka mauto angadai asina kubvuta masimba.
Ndinofunga kuti kusagutsikana kweutongi hwavo kwaita kuti vanhu vasvike pavasvika, uye kuomerwa neupenyu kwakaita vanhu vazhinji ndokuita kuti vanhu vazhinji vasapote zviri kuitwa nemasoja.
Vamwewo vataura neStudio 7 vati mauto asvika pakutora masimba nekuti vaMugabe vakavhara nzira dzese dzingashandiswe kutora masimba, uye iyi ndiyo nzira yega yange yasara. Vati vaMugabe vakanganisa zvikuru nhoroondo yavo semurwiri wehondo yerusununguko pamwe nemutungamiriri akatora nguva yakareba ari pachigaro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Imwe nyanzvi munyadzi zveupfumi inoti kubvutwa kwakaitwa masimba nemauto kwakanganisa mafambiro ezvinhu pamusika weZimbabwe Stock Exchange, sezvo vanodyara mari dzavo vave kutya kuita izvi nekuda kwekusaziva remangwana kuti rinenge rakamira sei kubva patorwa masimba nemauto. Dr. Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanoti chiri kunyanyoita kuti vanodyara mari pamusika uyu inyaya yekuti vanenge vachitya kuti vakauchika mari yavo havazozive kuti ramangwana rinenge rakamira sei. Ngatinzwe hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Activity pamusika weZimbabwe Stock Exchange unenge watiberereri, unenge wakanganiswa nezviri kuitika. Zviri kuitika zviri kunza ma-uncertainties, uye zviri kunza risks yekuti panogona kuita instability. Saka zviri kuaffecta confidence among my investors, zviri kuaffecta confidence among even my consumers nemamwe economic agents munyika. Saka tikuona kukanganisika ikoko through activity paZimbabwe Stock Exchange tirova kuti confidence yatiberere munyika, nekuti pane kainstability, pane ma-uncertainties. Hatisataziva kuti ramangwana rakamira sei, hapasati pane kubudirwa kana kubudirana pachena on the way forward kuti what's going to happen from now, from where we are.
Chii chingatarisirwa kana kuti chingakurudzirwa kuti chiitwe naivo vechiuto vakabata masimba kuti vange vachidzosa chivimbo charasika ichocho?
I think chokutangisisa nyaya yetransparency yakakosha, nyaya yeopenness in terms of information dissemination kuti zvapapi. Chechipiri nyaya yeinclusivity, nyaya yekuinvolva munhu wese ane chekuita neZimbabwe. I think izvozvo ndozvakanyanya kukosha. Chechitatu nyaya yeconstitutionalism, atingi nyaya yakakosha iyo kuti zvese zvinofana kuitwa zvinofana kuitwa zviri maringe nemusimbo weconstitution yeZimbabwe. Ndokutiwo zvakare zvinge zvichizotambirika kana kugamuchirika kune dzimwe nyika uye kune mainvestors edu anobva kune dzimwe nyika.
Tinonzwawo kuti Zimstat yakaburitsa mafigiri kana kuti mafiga anoratidza kuti inflation yakakwira. Zvingadai zvine chekuita here nekutorwa kwemasimba nemauto?
Mafiga aburitsa neZimstat haana chekuita nezvaitika mazuva apfuuraya. Mafiga einflation eZimstat atingi ari kumeza inflation yaOktoba chienza sana Oktoba wego rapera, saka zvine chekuita nezvaitika.
Nyanzvi munyatsi zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano reAfrican Union rinoti harisi kuzotambira zviri kuitwa nemauto emuZimbabwe. Mutungamiri weAU vaAlpha Conde vekuGuinea vaudza vatori venhau nhasi kuti sangano ravo rinotarisira kuti zvinonetsa muZimbabwe zvichagadziriswa nekutaurirana. Ukuwo sangano reSADC richiri pakati pemusangano wekuzeya nyaya yeZimbabwe. Muzvinafundo Shakespeare Mauswa vanoti hazvina kuvashamisa kuti mauto akapindira kana vakatarisa zvanga zvichiitika muZimbabwe masvondo mashoma apfuura. Tanonoka wandi weStudio 7 aita hurukuro navahama uswa kuti tinzwe pfungwa dzavo.
Zvakaitika kumusha ndingangoti zvinhu zvanga zvapachena kuti ndizvo zvichapedzisa zvaitika muhurumende yavaMugabe. Zvinhu zvandingati hazvina kunyanya kushamisa tichitarisawo zvinhu zvanga zvaakuitika mumazuva apfuura. Asi tichizvitarisawo tingati zvaitwawo nemauto eZimbabwe vaita zvinhu zvisina kuitwa nemamwe mauto zvekuti hakuna kudeurwa kwaitwa ropa.
African Union yabuda pachena ichiti haizotambira kana zvaitika kuZimbabwe iri kuu. Zvinokukashamadza here izvi?
Izvozvo hazvinyanyokashamadzi zvataurwa neAfrican Union, asi chiri kuitika zvamane pari kunetsa ndepekuti vana vemuZimbabwe vari kuratidza kuti vatambira zvaitwa nemauto izvi. Saka vana vemuZimbabwe vari kufara nekupembedza mauto. Saka kunyange African Union ikasada kuzvitambira, asi chanetsa panyaya iyo ndechekuti vana vemuZimbabwe ruzhinji ruri kufara tando vavatsvangirai vataura mai manji vari kutaurawo kuti vari kugamuchira mapato akasiyana siyana ari kuti izvi zvinhu zvagara zvanga zvichifanira kunge zvakaitika kare.
SADC Troika iri mumusangano, munotarisira chii chingabva kuSADC?
Inini chandinotaura ndinogona maonero angu ndinosiyana nevazhinji pakuti vanoti SADC haina chinhu chainge ichinyanya kuita pamusoro peZimbabwe. Chokutanga ndechekuti kune zvinhu zvakafanana nekuti Zimbabwe yanga isina kusvika paya painzi pafailed state. Asi tichiona zvakare SADC yaizoti panenge paya panyanya kupisa pisa matambudziko emuZimbabwe, SADC yaiuya.
Avo vanga vari vaShakespeare Mauswa vari parunare kuZambia naTanonoka Wande weStudio 7.
Nyika zhinji dzinocherechedza zuva rinokurudzira kutongwa kwevanopara mhosva kuvatori venhau pasi rose. Vatori venhau vanoshanda vari munjodzi huru pasi pese, chinangwa chavo chiri chokujekesa kushungurudzwa kwevanhu, uori, manyepo nokubuditsa pachena kuchichidzira kunoita zvikwata zvematsotsi anoshanda munyika zhinji. Mutauriri webazi rekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, muzvare Heather Nowet, vanoti mabasa evatori venhau anotsigira utongi hwejekerere muAmerica uye anobatsira nyika dzinoda kutonga nejekerere pasi rose. Basa revatori venhau rine njodzi inobva kune avo vasingade kuti zvavanoita zvizivikanwe. Munyika zhinji kushungurudza vatori venhau hakutorwi semhosva huru. Kazhinji muSyria vatori venhau vanogona kurohwa kana kuurayiwa vari pabasa. MuVenezuela vatori venhau vanotaura chokwadi kana kufumura hurumende vanorangwa nokuvharirwa mapepa nhau nepfenyuro nekuvharirwa nzira dzinoshandiswa kusvitsa nhau kune veruzhinji. Vechiuto nezvikwata zvakaumbwa nehurumende kutanga kwegore rino kuti zvishungurudze vatori venhau hazvina kumiswa kana kusungwa munyika iyi. MuIraq vatori venhau vanotaurawo kushungurudzwa kwavari kuitwa. MuSudan, hurumende inosunga pamwe nokushungurudza vatori venhau nerufu asi hapana zviri kuitwa panyaya iyi. MuUganda, mauto anoramba achichichidzira vatori venhau uye hurumende yakavhara nepfenyuro zhinji dzaitaura zvaisingade. MuNigeria nemuSouth Sudan, hapana humbowo hunoratidza kuti hurumende idzi nemapurisa adzo dzinosunga vanoshungurudza vatori venhau. Kwemakore matatu apfuura, Somalia yaramba iri mberi kwenyika dzisingasungi kana kutonga mhondi dzevatori venhau. KuRussia hakuna chiri kuitwa pamusoro peavo vanorova kana kuuraya vatori venhau. KuTurkey, avo vanoshungurudza vatapi venhau vakazvimirira vega vanongopiwa zvirango zvematandanyadzi. Izvi zviri kuitwa nerubatsiro rwemitemo yakanangana nevatori venhau. KuAzerbaijan vashoma vanorova vatori venhau vanotongwa. America yakabatana nedzimwe nyika icharamba ichishanda kuti vanoshungurudza vatori venhau vasaregererwa. America inodawo kuona avo vanoshungurudza vatori venhau vachitongwa nemhosva dzavanenge vapara. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Zvichakadaro, mutungamiri webato rinopikisa RMDCT vaMorgan Tsvangirai vataura nhasi mushure memusangano webato ravo waitirwa muHarare. Vatsvangirai vati danho rakatorwa nevarwi vehondo yerusununguko pamwe nemunhu wese akabatsira mukusunungura nyika rinotendwa. Vati vanotendawo kuti mauto akavimbisa kuzvipira kwavo kuti munyika muve nerunyararo, kukosha kweupenyu kusanganisirawo kuremekedzwa kwekodzero dzezvizvarwa zveZimbabwe. Vati vanozivawo kushushikana kwenyika dzekunze nemasangano eSADC, AU, UN neEU pamusoro pezviri kuitika muZimbabwe. Vati nekuda kwaizvozvo vasunga sebato kuti patsvagwe nzira dzekuti pave nevakafanobata matomu uyewo kuti vamugabe vanombofanira vasiye chigaro nekukasika. Muchirongwa chedu cheWomen's Roundtable na 8 p.m. nasi, siri kutarisa zviri kuitika munyika, takatarisawo kuti zvingabatsire kana kukanganisa sei vanhukadzi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva idi yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Hurukuro dzekuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiye basa dzinonzi dziri kuendera mberi pakati pevakuru vemauto naivo vaMugabe kuState House. Imwe nhengo yeZANU-PF vaNick Mangwana, vanovawo sachigaro webato iri kuBritain, vanoti zvakaitwa nemauto zvakanaka chose. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti zvakaitwa nemauto zviri kukonzera kuti munyika musagadzikane munyaya dzezveupfumi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Chris Gande namutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku-Studio 7 ngolwesine mhlaka 16 lwezi 2017 ngu-Chris Gande.
Lo ntungamili Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Akuna nguquko ezaba khona ngaphandle kwakho nalokho okuvele sekukhona. Umgabe sekhijiwe embusweni akade bambelele kuwo ngokuregama election iminyaka yonke leyi. Kungaphiwa nje kumbizinsumba awazi kumba amaminithi ukuthi kwenzeke khona lokho.
Izithunywa zikamongameli wakwele South Africa umnumzana Jacob Zuma zihlanganise umongameli Mugabe lomkhokheli webutho leZimbabwe uGeneral Constantine Chiwenga namuhla.
Umanyano wamazwe aswezansi ye-Africa we-African Union lamhla usole ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho leZimbabwe usithi kawusoze ukuvumele lokho.
Umkhokeli webandla leMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai uthi umongameli Robert Mugabe kumele ephume embusweni kokuphela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Izithunywa zikamongameli wakwele South Africa umnumzana Jacob Zuma namuhla zihlanganise umongameli Mugabe lomkhokheli webutho leZimbabwe uGeneral Constantine Chiwenga eHarare emizameni yokudinga isisombululo kudaba lokuhluthunwa kwentambo zombuso kahulumende weZANU-PF libutho izolo. Umgabe ube labaphathi intambo bakhe abagoqela obona ngeza mabutho umnumzana Sydney Sekeramai lobona ngezomvikela umnumzana Kembo Mohadi. Izithunywa zikaZuma ngomphathi ntambo wezamabutho unkosazana Nosiviwe Mapisa Nqakula kanye lomphathi ntambo wezomvikela umnumzana Bongani Bongo. Iphephandaba likahulumende eleThe Herald lethule imifanekiso yomhlangano lo ongenwe njalo langumfundisi weRoma eZimbabwe uFather Fidelis Mukonori, yena ongomunye wabantu abazama ukukhulumisana loMgabe lebutho ukuze kulungisiswe ukuvukelwa kukaMgabe lebutho. UZulu yena ukhangele ngelihlo lokhozi okwenzakalayo. Sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Fidlela Ncube, yena othi uChiwenga lebutho kabamelanga bavume ukuthi uMgabe ebuyele embusweni.
Akuna nguquko ezaba khona ngaphandle kwakho nalokho okuvele sekukhona. UMgabe sekhijiwe embusweni akade bambelele kuwo ngokuregama election iminyaka yonke leyi. Kungaphiwa nje kumbizinsumba awazi kumba amaminithi ukuthi kwenzeke khona lokho. Akula nto engakuba alobe ngathini sekuyiswa isikhathi sakhona sokuthi ahambe ayehlala labazukulu.
Awubone mhlawumbe becina bevuma labo abebutho ukuthi ehlale uMgabe mhlawumbe kuze kuyiwe kukhe.
Angiboni bevuma ngokuba vele ukuhlala kwakho ukuqedisa ithemu ukuqedisa ilizwe, ukuqedisa ithemu ukuqedisa i-economy, ukuqedisa ithemu ukuqedisa konke lokho okusele okwezemfundo, okwezempila kahle, konke yasakuqedise kuzona kuyona leminyaka eseleyo. Isikhathi sakhe sokuhamba yisona lesi, akufanelanga kuvunyelwe, kuvunyelwane ngento embi kangako ukuthi abuyahlala athi uyaqedisa ithemu yokuthini ithemu. Iminyaka yonke le, iminyaka engu-37 loke situ ya kredisa, kekredizizwe, usafunu kukredisa anugunye. Na inga kuluma kuna loka kumendaka kwa mwende gambonu kutukuza finyelo anangentu enjani. Mwakuma iya bi inte mbika kule bantini base zimbawa.
Alubana kute kwenzeka konoko bavuma ukuthi kqedise awuboni yini ejikela ibutho bono chiwenga besithole labo sebe sebunzimene obukhulu
uvele nabe bavuma into njengana leyo babezilimi ezinye ongakazi wahlangana nazo empilweni i-risk yonke leyo abayayithetheyo besenza konke lokhuyana befaka abantwana babantu engozini zokuthi ungagcina kule mpelizweni uma bengasuka ngemva kwalokho bathi kaqhubeka qhedisa ilizwe kangithi bathe besuka phansi batshela isizwe ukuthi umuntu luyefileka akusela msebenzi elizweni amabhenki anamali akulalutho lukhona abantu bayahlupheka nxa sebemupha ithuba futhi lokuthi aqedisa abulale konke amaculana akade yi-100 meters abe yi-1 kilometer amanzi akade khona angabi khona imigwaqo ekade ingathi seletharanyana isiphele yonke babemphela ukuthi achithe konke ngemva kokuthatha i-risk endwaka babengabantu abangaphelelanga emakhanda angiboni ukuthi ukhona umuntu ongayenza into enjengayona leyo avuma into eyingozi kanjalo ukuthi ngemva kokusebenza konke lokhu akusebenzile esenza izinto ezingapho ezingathina sikhula umthetho asukume abuya phena lowo muntu ilungelo lokuthi aqhubeke esenza umathanda.
Umnumzana Efidlela Ncube yincwethi ecubungula ezombusazwe sixoxela ekobulawayo. Kunjalo nje umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai uthi umongameli Robert Mugabe kamelanga avunyelwe ebuyela embusweni. Ekhuluma lentatheli zindaba eHarare namuhla uTsvangirai uthe inkokheli yebandla lakhe ihlangene yavumelana ukuthi kumele kubunjwe uhulumende womanyano ozabamba intambo zombuso okwesikhatshana kusalungiselelwa ukhetho olukhululekileyo oluzasuthisa wonke umuntu. Umanyano wamazwe aseAfrika we-African Union namhla usole kakhulu ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho leZimbabwe usithi kawusoze ukuvumele lokhu. Umgcinisihlalo walumanyano umnumzana Alpha Conde ongumongameli njalo wakwele Guinea utshele intatheli zindaba ekwele France namuhla ukuthi bafuna ibutho libuyisele umbuso ezandleni zabezombusazwe.
Iqula elithunywe ngumongameli Jacob Zuma kwele South Africa ukuthi lekhulumisana lomongameli Robert Mugabe bendawonye lomfundisi weRoma uFather Fidelis Mkonori bakhulumile kodwa okuphumileyo lokhu kungakazakali. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Dennis Juru endawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele onguye osungula lingxoxo.
Mina ngombono wami ingathi kona abantu kuhle ngoba amasotha after iminyaka eyi-37 bemsekela Mugabe sebenanzelele ukuthi asiwo muntu yena lowo ababecabanga ukuthi nguye. Ngingathanda ukuthi ngixwayise abantu ukuthi benanzelele ukuthi amasotha ahluthulanga umbuso ngoba besebebona ubuki bukaMugabe. Bahluthule umbuso ngoba besebebona bona ukuthi bangagcina bephandle ngemva kokuxoxa kwaMnangagwa bekuvele kusobala ukuthi kungalandela ogeneral. Bathethe umbuso ngoba besebesesaba ukuthi bazagcina bekhithwa embusweni. Abakwenzelanga mina lawe lokhu abakwenzileyo bazenzele bona ukuthi begcine umbuso bebe sembusweni.
Nanto udaba Mr. Juru wena uthi
mina ekuqaliseni ngiyifuna into eyirong but after istatement eyenzwe yi-ZDF ukuthi ayiso cool ngabona ukuthi into eyi-right ngoba vele i-problem le ayiqalisanga today. Uyazi ikhulu yokuqala iyenzakale ngo-2008 ma-Morgan Tsvangirai win i-election against u-Robert Mugabe bayala ukuthi abuse. So I saw into it is something emangalisayo ngoba it's something that once happened in Zimbabwe. I'm sure abantu bayajabula because kade bengasafuni vele.
Kodwa umnumzana Zenzele Ndebele lapha uthi yena abantu bengajabula masinya lapha. Utsho njalo yini Mr. Ndebele?
Yeah, mina ngithi abantu bengajabula masinya ngoba akukwazi ukuthi kuzenzeka. No, yeah, mina ngifike ngamangala kakhulu sengibona oMorgan Tsvangirai sebeseziyi-statement bekhuluma ngokuthi kuyamele kube ne-transitional authority into ezinjalo. Ngazi amadoda lawa sibili asezitshela ukuthi wona sehlulekile. Sebethembe uthi Wenga uvunyelwe ukuzabakhipha enkingeni leyo. Wathi uthi Wenga angahamba evalela ngalo mgabe bephume le-solution which does not include the opposition, bazayenzani. Ngoba it's not an obligation yamasotsha ukuthi be-include the opposition. Ngoba bathe bethatha umbuso bathe bona abathathi umbuso balungisa izanu into esezanwini. Anyway, we know that was diplomatic, it's a coup. But bathe bona they want to deal with the criminal elements ezikuzanu, which is they are dealing with the problems ezikuzanu, okuyiyo eyagcina iwine election. So they don't have all obligation ukuthi bekhulume ne-opposition. Bangadicida ukuthi hayi madoda lisincedise lapho. But bangaba ne-solution which does not include the opposition. Bazenjani abe-opposition?
Ubona njani udaba lolu umnumzana Juru?
Mina angiboni ukuthi into yokuqala, angiboni ukuthi ama-opposition ajabulele ukuthi bazongena ku-inclusive government or something of that nature. But bajabulele ukuthi uMugabe yena ngokwakhe uphumile kumatrix ze-politics. We are the community, and I say, Goba, we problem politics as Zimbabwe. So, noma kuzobusubani umnangagwa or ngubani ubona is kuzoba ngcono than uMugabe
nantu daba mnumzana Ndebele
ina yithi i problem while uMugabe is part of the problem i problem enkulu yaso uMugabe is system aso muntu is system uMugabe wadliwa ngo 2008 abakwaziyo bathi uMugabe wayesethele iqhawe ufuna ukuhamba amafutha la hade hayi awuyindawo umnangagwa bathi awuyindawo yahlala khona apha wahlala uMorgan kwathiwa udliwe. So, ngibona ngani okumele sikunanzele ukuthi kona angikwazi ukuthi abantu bakuthatha. Of course, I know we are desperate for change, but bacabanga ukuthi i-change that comes in any other form of change. But engizibuza kona ukuthi umnankava kambe angaba ngcono yini? Andlela bani mina ngimaze ngumuntu owavula labantu bakithi kakhulu ngesikhathi eground manje ngumuntu ongazange nje kuyini akwenzayo in the last 37 years abantu abangathi hayi umnanga kungcono ngoba akwenza lokho lalokho is one of the two ministers abaku government since 1980.
Mnumzana Juru akusigqibela uhlelo.
Mina ngithi abantu baseZimbabwe kabavume ukuthi so kule change ma i-change ibuya ngendlela ezingafaniyo and thina njengabantu baseZimbabwe sifuna i-change no matter i-change iza nobani ngusathane ngubani as long so kule change kuphela sifuna i-change azivume ukuthi kule change plus asibe nayo sigcine kahle i-change yakhona.
Hello ke ngumnumzana Dennis Juru isizalane seZimbabwe sihlala kwele South Africa ubexoxa endawonye lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Ku live talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sikhangela utaba olusegudwini olokuhluthunwa kwentambo zombuso libutho lihluthunela umongameli Robert Mugabe lohulumende wakhe.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo.
Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singakangeni esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele sivela kwamanye amazwe.
Umthethwandaba we-Supreme Court kwele Cambodia usunqume ukuthi ukuchithwa kwebandla elikhulu eliphikisayo
ukubona ngabanengi kujonge ukuncedisa ukunikeza amandla amanengi kuhloko kahulumende uHansen ovele enguntando kayiphikiswa.
Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu emhlabeni jikelele eHuman Rights Watch ithi amasotsha kahulumende awakwele Myanmar adlwengulwe emaningi abesifazane bohlobo lwesiRohingya ekuqhubekeni kodlakela oluqondiswe kwabesiMuslim abesiRohingya.
Ihlandla lesithathu lohlelo lokubhalisela ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo liqale lamhlanje laloba besokulembiko abanye bethandabuza ukuthi luzaqala kulandela ukuhluthuna kwentambo libutho. Kubika uBathabile Masuku.
Ukuhluthuna kwambuso okwenziwe libutho eZimbabwe kudale ukungazwisiseki kokuqhutshwa kohlelo lokubhalisa ukuvota. Ihlandla lesithathu lokubhalisa ukuvota liqale namhla, kodwa iningi labantu belingakhangelele ukubhalisa lisithi kumisiwe. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Nkosinesisa Ndlovu uthe ubhalise ukuvota engalahlupho.
Uhlelo lokuregister ukuvota soluqalile sibili kuhle kuphase 3. Hayi kuyaregister ngokuthula yonke into ihamba kahle sibili. Abantu bayabuya kuzoregister akumanga. Lokhe nje kuziqhubekela ngokuthula. Akula anything etshengisa ukuthi kumiwe sibili kusebenza. Hayi kuyasetshenzwa sibili kuhle ngokuthula.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Michael Bulelani uthe ubezwe ukuthi ukuhluthuna kwambuso libutho sokuza kwenza ukuthi kungabi lokhetho ngomnyaka ozayo.
Thina besizwe kuthiwa amasosha yesizwe asethethe umbuso akawusadingeki ukuvota. Ngimangele lamhlanje sengibona abanye besithi bavela bhalisa bona ukuvota ezikolo. Khanye ngani lokhu uqhubekela phambili uhlelo lokhu lokubhalisa? Singazi ukuthi ama-elections sizawabona yini kodwa.
Osebenza lenhlanganiso ezimele yodwa umnumzana Thokozani Ndebele uthe lokhu beqhubekela phambili befundisa abantu ngokuqakatheka kokubhalisa ukuvota, njalo ukusebenzelana kuhle labezeki sokwenze yaphiwa ilungelo lokuvumela ababhalisa abantu ukuthi banike isiqinisekiso sobufakazi bokuthi umuntu uhlala ngaphi ukuba ngama-commissioners of oaths.
Abantu bayakhuthazwa ukuthi bangalibali ukuthi uhlelo lokubhalisa ukuvota ngomnyaka ozayo luyaqhubekela phambili, njalo namhlanje kuqale uphase 3. Okwenzakala esigodlweni kakhulu sikhangele ukwemuka kombuso eHarare akulani lohlelo lokubhalisa. Ekupheleni kukaphase 2 samukele imbiko evela eZEC ukuthi abantu abakuma registration centers ama-officials eZEC sebesenelisa ukuthi badinde ama-affidavits kwenzela ukuthi ukubhalisa kube lula. Abantu kabasukumele phezulu besebenzisa ithuba leli ikakhulu emhlubuleni wakithi ngapha eMandebeleni esizokuthiwa ama-numbers abantu abarejistileyo malutshwana kakhulu.
Ukomishina weZEC umnumzana Daniel John Chigaru utshele iStudio 7 ukuthi uzaphendula imibuzo ngelanga elilandelayo. Kumahlandla amabili adluleyo kubhalise abantu abangaphezulu kwezigidi ezimbili elizweni lonke jikelele. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Amalunga enhlanganiso yomanyano weSADC abalisa iAngola, Tanzania kanye leZambia abumba ugatsha lweTroika abambe umhlangano phezu kodaba lweZimbabwe eGaborone lamuhla, kodwa abeZimbabwe bathi abaludingi uncedo lweSADC ekade yabaflathela iminyaka yonke le. Okunenga sikuzweni kuMartin Ngwenya eseGaborone eBotswana.
Ugatsha lwenhlanganiso yeSADC olubona ngezomvikela kanye lokuthula kumalunga agoqela abaphathi intambo kwezomvikela abaphuma eAngola, Tanzania kanye le Zambia bahlangene namhlanje emini eHaboroni. Umphathi ntambo obona ngendaba ezenzakala phandle kwelizwe eSouth Africa, unkosikazi Maite Nkowane Mashabane ubemele umongameli Jacob Zuma ongumgcinihlalo weSADC. UMashabane utshele intatheli zindaba ukuthi umhlangano weHaboroni uvumelene ukuthi kubanjwe umhlangano weSADC ngesiphangiphangi.
Organ Tracker Plus called upon all stakeholders in Zimbabwe to settle the political challenges through peaceful means. The organ tracker recommended the convening of an urgent extraordinary SADC summit.
UMashabane uthi abavumelani lokuhluthuna umbuso ongekho kusisekelo sombuso, kodwa abeZimbabwe bathi abaludingi uncedo lweSADC ehluleka ukukhipha uZulu weZimbabwe kungxaki ngaphansi kombuso kamongameli Robert Mugabe. Ilunga ledale lephalamende elizimele lodwa uMnumzana Themba Mliswa obe eseHaburoni uthi bekungadingakali ukuthi SADC ibize lumhlangano.
There was a lot of violence in elections in Zimbabwe. SADC never came, and suddenly they come of an issue which Zimbabweans can handle. It's not out of reach.
Kukanti uMnumzana Dinotenda Mungu oyisikhulumi se-Youth Advocacy for Reform and Democracy iyad laye uthi akumelanga iSADC isihluphe ngoba vele imizamo yenhlanganiso le kayikaze incede kangako. UMashabane uyalile ukuthi iSADC inja engalumiyo esithi sebeke banceda ngaphambilini kungxaki zeZimbabwe. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Amazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Umongameli Donald Trump usanda kuthekelela ilizwe leSouth Korea lapho ahlangane khona lomongameli Moon Jae-in. Ababili laba baxoxisane ngokwenziwa lilizwe leNorth Korea elilolonga izikhali zenuclear. UTrump uthe akumelanga ilizwe leNorth Korea liqhubekele phambili lisethusela amanye amazwe ngokusebenzisa izikhali zenuclear. UTrump uthe kuqakathekile kakhulu ukudlelana kumanyano we-Indo-Pacific region ikakhulu ngesikhathi bebhekane lokwenziwa lilizwe leNorth Korea. UTrump utshele omunye wakhe ukuthi ilizwe leMelika lizancedisa eleSouth Korea lamanye amazwe ngendlela ezitshiyeneyo ukuwavikela ngokungenziwa iNorth Korea. Uthi amazwe anjengeChina leRussia kumele atshele uhulumende weNorth Korea ukuba ayekele ukuqhuba uhlelo lokulolonga izikhali zenuclear. Uthi abantu bangaphila ngcono nxa ilizwe leNorth Korea lingekela uhlelo lolu. Uphinde wathi amazwe amaningi kumele asebenzise isinqumo ezithathwa luhlangothi lwenhlanganiso yamazwe wonke womhlaba e-United Nations Security Council esithi akumelanga kube lobudlalwana bokuthengisa impahla lelizwe leNorth Korea.
Inengi eZimbabwe liqhubeka livuse inkophe lifuna ukubona ukuthi luzaqedwa kanjani udaba lokuhluthunwa kwentambo zombuso kumongameli Robert Mugabe lohulumende wakhe libutho. Intatheli zindaba yethu uVusa Mkhwananzi uyalandisa.
Umbuso lo khona kasikwazi ukuthi uzasiqondisa ngapi ngoba isikhathi sokuqala ungena kulesi isimo. Kodwa nxa sisiya ngalokho abakukhulumayo bona, bakhanya belo kuzwelana labantu, bakhanya belesifiso sokuthi iZimbabwe iye phambili. Kodwa futhi sikwesabayo ukuthi anti lokho bekuyikulisana kwabantu bebandla leZANU-PF, bekuyi-internal conflict. So kasikwazi ukuthi nxa sebephumele egcekeni babamba zonke izinto, kusho ukuthi kusiya phambili idemokhrasi ayisabi khona kumbe bangenele kuphela ngenxa yokuthi okwalesi sikhathi kuphela.
Bona bathi kade befuna
Tanyel.
Iningi labantu lithi lobanje umgabe sebuse iZimbabwe nguntando kayiphikiswa okweminyaka efika phosa amathuma amane kusukela ilizwe lithatha uzibuse ngomnyaka ka-1980 okwakathethi sefike komlindo uyacina kulandela inyathelo lebutho lokuhluthuna umbuso emadabukakusa ngolwesibili. Ibandla leZANU-PF belihlezi lisithi uMgabe uzamela leli bandla kukhetho olukhangelo lokuqhutshwa ngomnyaka ozayo, kodwa ngendlela izinto esezijike ngayo kusukela lapho eqotshwa umsekeli wakhe umnumzana Emmerson Mnangagwa, iningi lithi sokusobala ukuthi akusensuku zatshwala uMgabe esuke esihlalweni. Umnumzana Mlamole Mhlabankomo oyisizalwane seZimbabwe esihlala eJohannesburg kwele South Africa oyingcwethi kwezombusazwe uthi ukuhluthunwa kombuso libutho kuzamgulisa uMgabe.
Iminyaka eyi-37 ledlulileyo ube nguntando kayiphikiswa ekhuluma njengomuntu isifuba esihlala siphezulu ekhuluma ezizwa ethethisa echothoza esenza yonke into njengomuntu olamandla amaningi amandla edlula kaChaka. Njengoba manje eseyenziwa lokuthiwa i-house arrest, mbona ngathi uthithibele ikusasa lakhe linzima. Njengomuntu oleminyaka efika 94 mbona ngathi iminyaka yakhe lokwethuka kwakhe kuzamgulisa kakhulu. Mbona sengathi ngumuntu ogulayo emoyeni, umuntu ogulayo emzimbeni.
Unkosazana Sichasiselo Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso ye-Community Youth Development Trust, CYDT, uthi uMgabe sekumela kunanzelele ukuthi ngaselalo usekelo nanku labatsha beZANU-PF abayibo abakade bemsekela sebemjikela.
Enye into kumele ayinanzelele uRobert Mgabe yikuthi abantu bathabe okunganani besizwa ukuthi ilizwe selithethwe ngamasosha, okutshengisela ukuthi bebevele bengasamfuni funi embusweni, ubesevele ekhona esibamba ngamandla njengezizalwane zelizwe. Njalo futhi akunanzelele ukuthi abantu akade sebenza lapha abanjengabo Chipanga sebetshintsha, sebesithi izinto bebezibhalelwa zikhulunywa, okutshengisa ukuthi ngaze abeyalela embusweni balutshwane ayabe esaha balapha. Kukho konke futhi okwenzakalayo kumele kucace ukuthi i-welfare yethu njengezizalwane zeZimbabwe uyibeka ngaphi yena.
Iningi lithi uMgabe uyenze iphutha elikhulu lapho esekele elinye lamacela alwisanayo phakathi kwebandla lakhe elaziwa ngokuthi i-G40, yona ebilisana lecele likaMnangagwa elelakhoste. Umnumzana Petros Mgwena uthi umongameli ubesedonswa indlebe umkakhe unkosikazi Grace Mgabe obeseveze isifiso sokuthatha isikhundla ebesiphethe nguMnangagwa.
Ube mele angacalanga ukuyenza khulokhu ngoba ena nguye phela i-coordinator ebandla lakhe njengoprezidenti webandla. Ube mele angathathanga icela abe ngumlamulankunzi wabo bonke. But okumangalisileyo angazi ukuthi ngenxa yokuthi ku-G40 kukulo mkakhe ubeseyenza elandela lokho kufunwa ngumkakhe. Engakwaziyo ukuthi kuyiliqiniso yini ukuthi ubefuna ukukhuluma umkakhe ukuthi athathe over after him. Okunye kungaba yikho kwaba ngumsindo wonalokho.
Unkosazana Lungile Masuku owenhlanganiso yeGwanda Economic Development Trust uduzula kumelanga thabe adlulise amalawulo ngokuhluthuna kombuso libutho.
There is nothing to celebrate. Zabeloke sithwele nzima. Baya beloke beluta okungapheliyo. Vele sidiniwe ngabo kabaphumi. Bonke bapheli. Thina esifisayo ukuthi ama-elections aqhubeke lokhu ekhona. Ama-elections abe khona ngo-2018. Then sikhulume ngokunye okuzalandela. Okwakathesa ukuthi hayi ubani kabe bambile. Ileyo kuthiwa kuzakhethwa ama-parties athize ukuthi abeloke bebusa besidla, thina ngapha sihawula akusincedi ngalutho thina. Kupromotha bona laba bayaloke besidla, sesikhathele ngakho thina.
Umnumzana Msizi Gumbo isakhamuzi seGwanda uthi kuto seliveze obala ukuthi iziphathamandla zeZANU-PF ngabahuquluzi bomnotho, njalo kungaba liphutha nxa uZulu engaqhubekela phambili esekela leli bandla.
iZANU-PF ayilawo amathuba, abantu bakhathele, abantu sebediniwe ngitsho ngemzimba langengqondo. Akusekho umuntu odinga ukuthi khona azazatshelwe ukuthi khona iZANU-PF ilonile ilizwe, batshontshile labangani babo sebeze bevuma ukuthi khona kulamasela akhona eduzane laye. Yikho lapho ibutho selithi khona selifuna ukubopha lawo masela, abantu bahlose ukubopha lawo masela, sebeqalisile njalo ukukwenza lokho. Angiboni iZANU-PF iphumelela ethethweni lolo luzayo.
Lapho lizwe inxoxo ebesi udaba silethulelwa nguVusa Mkhwananzi eseGwanda.
Ke sikhangele inhloko zendaba zalamhlanje.
Umanyano weSADC ubize umhlangano wesiphangiphangi we-Extraordinary Summit ozakhangelisisa udaba lweZimbabwe ngokujulileyo.
Silugqiba-ke lapha uhlelo, igama uChris Gande lilala.
Lo ntungamili inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.